Chikwata chekutanga chevanhu makumi mana kusanganisira vana vadiki chasimuka nhasi mangwanani nebhazi rimwe chete chakananga kumusha kwachakatiza makore gumi apfuura. Bhazi iri rabuda pamuzinda weDuku Refugee Camp rakadungamidzana nemarori mashanu ayanga akazara nemidziyo yaimbo yevapoteri ava inosanganisira mafiriji, mabhasikoro uye zvekudya. Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri muBotswana Maitobo Letlhage vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuitirwa avo vakaratidza chido chekudzoserwa kumusha, vachiti chimwe chikwata chevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vari kutarisirwa kutevera nemusi wechitatu.
Tiri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvanga zviri vapoteri zvaratidza chido chekudzokera kumusha. Sekuziva kwako, kana vapoteri varatidza chido chekudzoserwa kumusha, hurumende yeBotswana yakafanira kubatsira avo vanenge vachida kudzokera kumusha.
Pakupera kwesvondo rakapera, amai Letlhage vaudza Studio 7 kuti vanhu zana nemakumi mashanu vanga vanyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha, uye vanoti vazhinji vanotarisirwa kunyoresa mumazuva ari kutevera. Amai Letlhage vanoti avo vanenge vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha mushure memusi wa31 zvita gore rino vachaitwa musengaberi nevashandi vezvekupinda nekubuda kwevanhu kana kuti immigration yenyika iyi, sezvo upoteri hwavo muBotswana hwakapera muna 2013. Vachitaura neStudio 7, mukuru wesangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose muBotswana reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR vaArvind Gupta vanoti vaimbove vapoteri ava vachagashirwa nevesangano iri pamwe nevakuru vehurumende kana vasvika kumuzinda wakavakirwa pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi wePlumtree Border Post vogara kwamazuva mashoma vasati vaendeswa kumisha yavo. VaGupta vaenderana mberi vachiti vanhu vane makore anodarika gumi nemasere vabatsirwa nemari inosvika $300,000 ekuAmerica, ukuwo vana vadiki vachapiwa $100,000 ekuAmerica.
Every adult,
munhu mukuru mumwe nemumwe uyo ane makore gumi nemasere kana kudarika anobatsirwa nemari inosvika $300,000 ekuAmerica, ukowo vana vadiki vachipiwa $100,000 ekuAmerica.
Ruzhinji rwevapoteri vataura neStudio 7 ruchatora danho rekunyoresa mazita kuti rudzoserwe kumusha, nokuti runotya kuzozuzurudzwa pamwe nekurohwa nemapurisa enyika iyi mushure mekuramba kudzokera kumusha sezvakaitikira vamwe vavo vanobva kuNamibia. VaBekimpiro Weza, avo vachiri kutsika madziro panyaya yekudzoserwa kumusha, vanoti ruzhinji rwaratidza chido chekudzokera kumusha ruri kutya kuitwa zvekumanikidzwa.
Vakataura kuti vanhu vanofanira kunyoresa vaende. Kana vasina kunyoresa, vanodipo. Pamusha pe31 December, munhu wese anofanira kunge akanyoresa. Vemacomplaints vanofanira kunyora matsamba.
Asi muzvalepedzisai gorondo vanoti kudzokera kumusha ndiyo nzira ingashandura upenyu hwavo, vachiti vakatambisa makora avo gumi vagere pamuzinda uyu sezvo vanga vasingabvumidzwe kushanda.
Indonaso kuti kuendeswa senhapwa hazvina kunaka. Kumba hatina kudzingwa, munhu ngaadzokere kumba kwavo nguva iripo. Because kumba sadza ririkoko, vanhu ngaadzokere kudzimba. Zimbabwe yedu ichanaka rimwe zuva.
Vapoteri ava avo ruzhinji rwavo vanoti vatsigiri webato guru rinopikisa reMDC vanoti vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika idzo dzanga dzadzokororwa kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Zhingirai Madondo.